manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri muswe chishanu mbudzi 10/2017 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhasi Studio 7 iri kutarisira kuita hurukuro nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. Mutungamiri weNational People's Party Amai Grace Mujuru vonyorirana nevamwe vavo chibvumirano chePeople's Rainbow Coalition mangwana muBulawayo. Vanofarira nhabvu vatarisira machikichore emitambo yenhabvu ichaitwa mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru vanoti mangwana vanenge vachiparura zviri pamutemo kuBulawayo mubatanidzwa wavakaumba nemamwe mapato mana anovatsigira unonzi People's Rainbow Coalition kana kuti PRC. Mapato aya anoti National People's Party raAmai Mujuru vacho, chimwe chikwata chePeople's Democratic Party, Zimbabwe Union of Democrats kana kuti Zunde uye Dare. Uyu mubatanidzwa ndewe chitatu wemapato anopikisa sezvo patori neMDC Alliance uye Coalition of Democrats. Mukuziya nezvemubatanidzwa wePRC uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata Amai Mujuru.
Maita henyu mukoma Blessing, musangano wePeople's Rainbow Coalition, sekuziva kwenyu musangano wemubatanidzwa wemapato mana. Mapato mana ari kubva kwakasiyana siyana anoti Zunde, Dare, chimwe chibandiko chePDP neNPP. Takataridza kubatana kwedu musi wa 20 October tikati tichazopedzisa kunyorerana kwedu zuva ratinenge tarangana. Saka takazoona kuti musi wa 11 musi wemugovera ndopa tichazotsikisa kunzwanana kwedu zviri pamutemo. Saka ndo zvatiri kuenda kunoita. Tiri kubvumirana isu kuti ndiro gwara rakanaka remubatanidzwa wemapato kuti hapafanire kunge paine bato rinofanira kuratidza kunge riri ndiro riri kudya mamwe mapato richisara riri ndiro rine zita riri kupirikira kudarika mamwe. Ndochekutanga. Hapafanirwezve kunge paine mufananidzo kana kuti iya yamunoti simbo chimisikidzo cherimwe remabato iwayo chinofanira kunge chiripo chichimisikidzwa. Ngapatsvagwe simbo inenge yakazvimiririra yabvumiranwa. Chechitatu, ngapabvumiranwe zvakare muono chimiro chiane zenge ari mumiririri kana kuti mutungamiriri webato iroro.
Asi izvi zvinoreva kuti hamuchataure here nevamwe vanopikisa kana muchinge mangonyorirana nemugovera?
Aiwa, misuo yedu yakavhurwa zvakanyanya. Apa takatonyanyisa kuti titaridze vamwe kuti aiwa mufanire kunge muchimbunyikidza kunyanya. Vamunenge muchinyatsoziva kuti muono wenyu wakafanana, muri kuda kuti muite zviri kutarisirwa noruzhinji rweZimbabwe.
Mutungamiri webato reNational People's Party Amai Joyce Mujuru vachitaura vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Vatevedzeri vemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaenderera mberi nemisangano yavo mangwana muguta rekaroi pamwe nekuhurungwe mudunhu remashonal and west zvisinei nekuti mapurisa eko akavanyima mvumo yekuita misangano iyi. Bato reMDCT rakanyorera mapurisa musi wa31 Gumiguru richivazivisa nezvehurongwa hwemisangano iyi. Asi musi wa7 Mbudzi mapurisa akazopindura tsamba iyi achiti misangano iyi isaenderere mberi achiti haana vashandi vanokwanisa kuchengetedza misangano iyi sezvo vari kushanda munzvimbo dziri kunyoreserwa vavhoti. Vachamisa vanoti misangano yavo iyi yakanangana nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti sarudzo dziri kuuya gore rinouya vange vachikwanisa kuzovhota. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Izvi hatirongwi nemapurisa ka, hatisi maconstabulary kana kuti vaya midnight watch anonzi anotora mainstructions kubva kumapurisa. Tinotera zviri pamutemo, zviri pamutemo nezvekuti takazivisa mapurisa musangano wedu, zviri pamutemo nezvekuti musangano wedu unofanira kuenderera mberi, zviri pamutemo nezvekuti tiri kuenda kumaruwa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti tikuchidzire, tivandudze nekusumudzira mweya, mufungo, muono weveruzhinji veZimbabwe vanoda kuti vanzwewo kuti isu sebato riri kuzotungamirira nyika nehurumende kutanga muna 2018 zvichienda mberi tine urongwa hwakaita sei.
Mukaenderera mberi nemusangano uyu hapasi panozobuda here mapisha-pisha tichiona zvinosimboitika nemapurisa kana akanga akuvharisa misangano yakadai?
Hapana mapisha-pisha apa. Isu musangano wedu takaudza mapurisa zvinodikwa nemutemo. Isu vamwe katinoshandisa mutemo, tiri magweta. Zvatinoda ndechekuti zvinhu ngazvito zviri pamutemo. Hatisi nyika inganzi iyo police state kana nyika inotongwa nemapurisa kana zvechimbimbi ndoga. Kana taudza mapurisa, chasara ndechekuti vauye kumusangano wedu. Ndatonyora mwadhi yandati ende nguva ino kubva kuhofisi dzedu dzevakuru vemusangano kuMDC kuti dziende kumapurisa kuvazivisa nokuvadzidzisa kuti mutemo unofamba so. Hatidika kuti mutemo wenyika utyorwe senzimbe kana kuti mutemo utariswe uchinzi wabuda mubamani vezanupf vanobvumidzwa wani mainterface rala avanga vachiita. Hatina kumbonzwa pachinzi mapurisa ati ngaisaitika. Zvongotangira ipo pana mwana wamainini nokuti zvadii.
Tombotarisawo zvikonzero zvatonzwa zvakapiwa nemapurisa. Makatambirawo sei kana kuti munoona sei zvikonzero zvakadaro?
Ndekupi kwamakambonzwa zvizhinji vanhu vemDC vachengetwa nemapurisa? Ii munozviziva kuti mapurisa kana achichengetedza ane basa raanofanira kuita. Hatisi matsotsika angada kuchengetedzwa.
Avanga vari mumwe vatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mumwe murume wemuHarare vaIgnatius Muriro avakambobatwa-batwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika vakavamba sangano rinobatsira vanhu vanowirwa nedambudziko remhirizhonga nekurapwa pamwe nekuti vatange upenyu hutsva vachiita mabasa akasiyana-siyana. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
VaMuriro vanoti vakaumba sangano reCommunity Development Initiatives Management Association kana kuti CODMAS mumusha webudiriro makore matatu apfuura mushure mokuona kutambura kunoita vanhu vanenge vakuvara mumhirizhonga zvikuru sei zvematongerwo enyika. VaMuriro vanoti pane vazhinji vairarama nemabasa emaoko vakakuvadzwa zvekuti havachakwanisa kuenderera mberi nemabasa avo.
Vanhu ava tikada kuti titori ivo vega tivaitire chatinokwanisa kuvaitira vega, pane kakumukirwa futi nevamwe vanenge vakuita godo katakachira tikanokwanisa kuzoitika. Saka takati aiwo zviri nani, tikatora madzimai totorawo mavechidiki tozobatanidza ivo vakakanganiswa nemhirizhonga kunyanya nyanya tobva tachivapinza vochikuta muzvipoka zvipoka kana vachiita chii tovaitira chii maprograms iwaya maprojects iwaya kuti budiriro yematunhu ive iine chinhu chainoreva.
VaMuriro vachishanda nemamwe masangano akazvimirira vakatobatsira vanhu vane chitsama vakaita savachamunorwa ngamurani avo vakatyorwa ruoko pakuratidzira kwakaitika muHarare muna Chikunguru gore rapfuura. VaNgamurani avo vairarama nekutema vachitengesa huni vanoti kukuvara kwavakaita kwave kuvatadzisa kuita basa ravo.
Asi
ande tichakwanisa kuita mabasa anayo tichakwanisa kuita mutorinesimbi tokuikatona apakao parikwa kana mukatobata mukafila zvo mutongoti pane simbi iperipa kanotozi zvokuti kana kukatonora zvinondirwadza zvisinga ndikaita mamabasa aya ndatombozve kuti ndotsemura huni inondirwadza wozvokuru wakatokoka kuti kubata zvigunu izvi zvanhu zvakatyoka zvekare asi zvigunu iyi pandakarapwa vakati zvinoonerwe zvinokwanisa kuzvisira nekakare asi rwokoro chiriga kuita mabasa akaomarara.
Vangamburani vanotiwo vanotenda kurapiswa kwavakaitwa neCodimus uye vanoti havana kwavaiwana mari inodarika zviri zvitatu zvemadhora iyo yaidiwa kuchipatara. VaEmmanuel Mashava avo vairarama nekuveza uye vakachorwawo maoko mumhirishonga yezvematongerwo enyika vanoti havachakwanisa kuenderera mberi nebasa ravo.
Saka zvapa kutoda kuti tipaone kuti kana pane kukwanisa kuita rubatsiro tutubatsiro kutsvaga rimwe basa rekuita nekuti iri rokuveza rikaira rakurwadza nekuti maoko acho aiveza ndo akaita sei ndo akakuwara.
Vamuriro vanoti sangano ravo riri kubatsira vanhu vakaita savangamurana vamashava kutanga mamwe mabasa matsva sezvo vasakwanise kuenderera mberi nemabasa avo avaita vasati vavhiringwa muupenyu hwavo nemhirizhonga. Vanotiwo zvimwe zvavanoita kushanda nemhuri dzevanhu ava pamwe nevechidiki kuti vasarambe vachishungurudzika sezvo izvi zvichikwanisa kuitika kana vakashanda vari vega. Vanoti zvimwe zvavanoita kupa rubatsiro rwemari kuvanhu ava kuti vatange mabhizinisi ekutengesa nokuita mukando vachiwedzera mari dzemabhizinisi nemisika yavo kuti upenyu hwavo huenderere mberi zvakanaka mushure mokuvhiringidzwa mumhirizhonga. Vamuriro varoti mumisha inogara veruzhinji hamuna runyararo iye izvi ndizvo zvinoita kuti mhirizhonga iwande munyika zvikuru sei panguva yesarudzo. Vanotiwo vanoshishikana zvikuru nekuti kunyange hazvibumbiro remutemo yenyika richiti panofanira kuve nekomisheni inoona nezverunyararo kuregerera nekugarisana zvakanaka munyika komisheni iyi haisati yavepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto emuchadenga ekuAmerica ari kuMiddle East nhasi ati chombo chakakandwa pane imwe nhandare yemuSaudi Arabia nemugovera wapera nechikwata chevapanduki cheHouthi chakabva kuIran uye chine zvinyorwa zvinoratidza kuti ndechekuIran. Vakuru vakuru muAustralia vanoti varume vangangosvika makumi maviri vabuda kubva mukamba yevapoteri vechirume chete nhasi iri pachitsuwa cheManus paMpapua New Guinea. Varume vangangosvika mazana matanhatu vachiri mukamba iye. Vanhu ava vane mukana wekubva voga mukamba iyi kusvika mangwana mugovera. Kukundikana kwavo vanozobviswa nechisimba. Masangano matatu akazvimirira oga anoti Human Rights Watch, Zimbabwe Human Rights NGO Forum neMedia Center anoti haasi kufara nemamiriro akaita zvinhu pamitemo mitsva ine chekuita nekushandiswa kwemadande mutande kana kuti internet. Masangano aya anoti hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu nekuvarambidza kutaura zvavanoda uye iri kushungurudza vatori venhau. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Muzvare Blessing Gorejena vanoti chinonetsa ndechekuti hurumende haibudisi zvinhu pachena nekudaro mitemo yayo haishandiswi zvakafanana pavanhu vose sezvavanoona pamutemo weposa. Tanonoka Wande weStudio 7 ataura naMuzvare Gorejena kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Nyaya dzekusungwa kwevanhu maererano nekushandisa kwavo internet kuzviexpressa pamaplatform akasiyana-siyana akaita sana WhatsApp, sana Twitter inyaya dzinoshungurudza zvikuru.
Iyo mirayiro yakanangana nekutyora mitemo nekushandisa internet yati yavepo here?
Tiri kunzwa kuti pane bill ratiri kunzwa kuti rinogona zvakare kuti kanganisei kodzero dza dzinopuwa mubumbiro redu remutemo hausati wava mutemo zvavo asi zviri kutaridza izvo kuti zvinogona kuita mutemo wenyika
vanhu muzimbabwe vanoshandisa internet chavanofanira kungwarira chii kana takatarisa zviri kuitwa nehurumende uyezve nokutarisira kuti pachaita mutemo wecyber security uri kuuya chavanonyatsofanira kungwarira chii
saizvozvi zvinogona kuti netsei nokuti mitemo kana kuti mhosva dzakaita sekunzi ma-insult laws ayai imhosva dzekuti nyange munhu akati ataure zvinhu zvatinenge tichiziva kuti zviri zvatingati zviri obvious munhu anogona kutouya onzi wakataura zvakati uye zvatokonziwa insulting saka zvinogona kunetsa kuti unyatsoudza munhu kuti ngwarira zvakati ngwarira zvakati nokuti zvakuendana neavo vanoshandisa mitemo iyoyo kuti vari kuzviona sei sezvandataura kuti dambudziko redu guru riri paselective application yemutemo zvokuti mumwe munhu anogona kutaura zvatinogona kunge tichitenderana nazvo asi nekuda kwokuti ataura ari ani uye akamira papi anogona kunzi haazvina basa kuti mumwe akataura akaonekwa kunzi ndiani uye akamira papi anogona kunzi waparamhosva uyezve nenyaya yekuti mitemo yacho iyoyi hainyatsopa zvakanyatsotsanangurika kuti zvii zvamunofanira kunge muchiita zvii zvamusingafanira kuita nokuti at the end of the day zvinogumirana nevatinoti malaw enforcement ayaya kuti varoda kuzviapplya zviri convenient kwavari kuti vasute what agenda
vanga vari mukuru wesangano rezimbabwe human rights ngo forum muzvare blessing gore jena vachitaura vari parunhare muharare natanonoka wando westudio 7
munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi wagumiguru 29 kusvika mbudzi 13 hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota kubulawayo metropolitan endai kubulawayo south and central pelandaba mpopoma emakandeni entumbane lobengula luveve kuharare metropolitan endai kuharare central harare east harare west harare north mount pleasant sunningdale mabvuku tafara hatfield Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, Endai Kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, Endai Kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi Makonde Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidland, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavanengezi, Zvishavanerunde. Kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Musi wambudzi 11 gore rega rega izuva remagamba emuAmerica. Izuva rokurangarira vese vakambove mauto uye rekukudza kuzvipira kweavo vakafa vachirwira America. Asi zuva iri hariko koshi kuAmerica chete. Nyika zhinji dzakarwa muhondo yekutanga dzinokoshesa zuva iri nokuti musi wambudzi 11 1918 ndiro zuva rakatanga chibvumirano chekumisa hondo rakabvumiramwa pakati peGermany nenyika dzairwisa. Mushure mukupera kwehondo iyi takaona kusawirirana nedzimwe hondo zhinji mumakore akatevera. Mauto eAmerica akarwa uye vazhinji vakafa vachirwira pamwe chete nemadzisawira eAmerica. Kubva mukusawirirana kwenyika dzeKorea mumatunhu eIndochina, nyika dzekuchamhembe kweAsia kusvika kumatunhu ekumaBalkans, hondo dzekuma dzanyemba kweAfrica nokunyika dzekuma pazuva kusvika pakuurisana kukuru kwehondo yenyika dzese yepiri. Mauto eAmerica akabatana namadzisawira ayo. Vazhinji vakafira kuchengetedza vanhu rugare, magariro akanaka nezvido zvevanhu muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kubva musi watanga hondo yekuzvitonga, vanhu veAmerica vakasiyana-siyana vakapinda muchiuto vachirwira rusununguko. VaTrump vanoti nanhasi wese kune vamwe vedu vari kuzvipira kurwisana nekukunda vanopfurikidza mwero, vari kuisa upenyu hwavo munjodzi vachichengeta vanhu vedu kubva kumhondi dzinouraya vanhu vasina mhosva. VaTrump vanoti America inorangarira avo vakazvipira kutichengetedza, kwete muAmerica nevanhu vayo chete asi nevamwe vekune dzimwe nyika pasi rose. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti matongero ave kuitwa nyika navaRobert Mugabe ave kupa kuti munyika muite kusagadzikana. Vatsvangirai vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana kuitira kuti vabvise ZANU-PF pachigaro musarudzo dzegore rinouya. Vatsvangirai vari kuSouth Africa pari zvino uko vari kumbozorora vachirapwa nanachiremba vavo. Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro navo akatanga nekuvabvunza kuti vari kunzwa sei pari zvino.
Chokutanga vanhu vakadzingana mupati, whether MDC whether ipati ipi, vakadzingana mupati imomo zvareva here kuti vochibva watiza. Chiri important ndechekuti crisis yenyika haindi away nokuda kwekuti vanhu vadzingana mupati. Ndikuzwa hangu kuti vakaenda muhupoteri kuda mumusi vanozvityirawo hatizivi, asi zviri important ndezvekuti vanhu vataurirana kavari mupati imomo.
Izvi zvinorevei takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, nekuti vamwe vanenge vangova kuti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika nemashoko ari kungofamba-famba wani?
Zvinogona kudaro kuti semunhu anga ari mukuru aine simba raanga ainaro, vanhu vanogona kufungira kuti pane masimba anogona kukonzerwa. But zviri important ndezvokuti sebato riri kutonga pakava nebhonga mupopoto mubato riri kutonga soda kuti nenyikawo inoafekwa, handiti saka ngavagadzirisane. Izvozvo ndosaka muchiona vanhu vari vachifunga kuti no, zvinogona kukonzera bhonga mupopoto munyika.
Vakawandawo munyika vari kuchema-chema kuti upfumi hwenyika hunenge hwaenda kumawere, zvinhu zvatanga kuita chamuramba mhuru zvichidhura. Munoona sei nyaya iyoyi, nekuti kuZANU-PF varinova hurumende iri kutonga vari kunetsana, asi vamwe vari kuti kunenge kusina munhu ari kunyatsotaura nenyaya dzezveupfumi?
Ndo nyaya yamunoona kana nesuwo vamwe tinoti isusu kwoiyo nyaya yekuti vanhu mukonzentrize nyaya yekudzingana and all that, iyo nyika neupfumi hwayo hwakamira mamiri akaita mashaya here zvokuita kuti kuite foka mugadzirise upfumi hwenyika. Vana veZimbabwe zvinezvi vari kuchema and sebato riri kutonga priority iri panyaya yekuti gadzirisaichi. Ndimamuri muchingova in charge nenyika for the last 37 almost 40 years. Saka kana zvinhu zvasvika pakadai more divert vanhu, zvoreva kuti ndo yaanyaya instead kuti vanhu gadzirise upfumi hwenyika because ndo kunoafekta vanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, vanofarira nhabvu vatarisana nemachikichori emitambo ayo akafarira mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Munhabvu muZimbabwe, muchange musingadai zvivanonzwa nemachikichori emitambo arimo mukupera kwesvondo, kusanganisa fainari mukombe wechibuku Super Cup. Fainari iyi iri muRufaro Stadium mangwana, apo chikwata cheHowmine chiri kutamba neHarare City. Harare City ine nhoroondo yakasimba mumukombe uyu mushure mekupinda mufinari muna 2014 apo yakarohwa neFC Platinum ndokuzotora mukombe uyu muna 2015 apo yakakunda Dynamos 2-1 muNational Sports Stadium. Mwaka wapera chikwata ichi chakapinda masemifinari omo chakabuditswa neFC Platinum asi iko zvino chave mufinari zvekare. Mukuru wekumahofisi avo vaHope Chizuzu vanoti ivo mukombe uyu ndewavo.
Vapatamba mukombe uno 2014 chikwata cheHarare City hachina kumbotadza kupinda musemifinal. Nokuda kwaizvozvo ndiwo mukombe watinotoona sokuti ndewedu ende gore rino zvinenge zvichatinakira.
Chivimbo chava Chizuzu chiri kuuya pakuti vatambi vavo vakaita saMartin Vengesai, Tendai Samanja, Protasio Kabwe naJerich Pangura vari kurura zvekuti kusvika pavari apa Harare City yapunzira pasi Bantu Rovers, Black Rhinos ndokupedzisira neBlower City. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumi nomwe nezvishanu zvemadhora pamusoro pekumirira nyika muCAF Confederation Cup. VaChizuzu vanoti vanoda kudzokera zvekare muAfrica umo vakambotamba vatora Chibuku Super Cup muna 2015.
Kumirira nyika muAfrica ndo mucherechedzo wakanaka wekuti titamba sei musizeni yatanga tinayo. Saka kuwina mutambo uyu tiroda kuwina kuti tigone zvakare kuti titambe zvakare.
Asi mukuru wekumahofisi eHowmine vaJohn Makoni vanoti hapasisina kudzokera shure nepavasvika apa vachiti ivo vari kutora mukombe uyu nekumirira nyika muAfrica.
Mukombe tiri kutora nekuti tabva kure. Howmine inorepresenta Metal and Gold brand, saka tinoda kuti iwe brand richazoika rakatumirira muAfrica. Uye zvese Metal and Gold tine manumber of my teams ari mudivision 1 nedivision 2 kutarisira kuti kutamba kunoita Howmine chikunda amwe achange achiona inspiration from matambiro aHowmine.
Asi goho rekutora Chibuku Super Cup harisi kutanga nekugumira pamukombe, mari yemubairo nekumirira nyika muAfrica chete. Chikwata chichatora mukombe uyu chichatamba zvekare nechikwata chichatora mukombe weKasolaga Premier Soccer League mumutambo weshasha dzenhabvu muZimbabwe. Vanokunda mumutambo wacho vachiwana mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muZANU PF pamwewo nemasimba ari kuwanzwa kana kuti ari kupiwa kuna mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuburikidza nekuparurwa kwakaitwa nhandare ichipiwa zitaidzva nezvimwe zvakadaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuitira kuti vabvise ZANU PF pachigaro sezvo bato iri rauraya nyika. Mutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vonyorerana nevamwe vavo chibvumirano chePeople's Rainbow Coalition mangwana muBulawayo. Vanofarira nhabvu votarisira machikichoro emitambo yenhabvu achaitwa mukupera kwesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 lwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikandawo ntaba kuzana uPF lapho ukuthi basicine besebenzisa izikhali ekuxabaneni kuxabano zabo njengoba siyazi ukuthi mnangagwa umuntu olosekelo phakathi kwabezibutho, umuntu olosekelo phakathi kwabalweni benkululeko.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi eleZimbabwe lilakho ukuzithola seliphakathi komumo okungahlaliseki kulandela ukuxotshwa emsebenzini kobe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa.
Sethu sibona ke ngoku amanani esinawo intoba hey asuzukwazi bale nto sibanike ithuba elaneleyo. So ke namhlanje ke besicacisa intoba lo lanto ka December siyinyusile iyayivuma ngabani ngoJanuwari.
Uhulumende weSouth Africa usengezelele isikhathi sabeZimbabwe abafuna ukufaka izicelo zama Zimbabwean exemption permit. AbeZimbabwe abaseBotswana bakhala ngobunzima ababhekane labo uma befuna ukuthumela imali ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi eleZimbabwe lilakho ukuzithola seliphakathi komumo okungahlaliseki kulandela ukuxotshwa umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ekuqaleni kwaliviki esetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Umnangagwa yena kubikwa eselosekelo phakathi kweziphathamandla zebutho ezifana lekomanda webutho lesizwe lezomvikela eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Constantine Chiwenga. Ngaphandle kwengozi elakho ukuvela kubutho lakuleli, umnangagwa kubika elosekelo lwalabo abala impi yenkululeko abafunga betshaya ngenduku phansi bethi abasoze bagoxa izandla umgabe lemuli yakhe bethatha ibandla leZANU-PF kanye lelizwe lonke jikelele njengelifa labo. Le yimicabango evezwe ngunkosikazi Sipho Chabangu, isikhulumeli seqembu leZimbabwe Youth for Tolerance.
Abantu abasakwazi ukuthi umuntu mengaphi iBotswana because of ama-fashion of flag fights. So definitely kuzaba le some sort of anxiety. No, I think as a country kumele silungisele le eventuality engaba khona.
Ekuphumeni kwakhe elizweni ngemva kokuxotshwa kakhe umsebenzi, uMnangagwa uthe kasoze wagoqa izandla umgabe lomkakhe unkosikazi Grace Mgabe bethatha iZANU-PF beyenza eyabo. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Martin Dube uthi lokhu kulakho ukuxega njalo abalandeli bakamgabe loMnangagwa kuZANU-PF.
Umxotsho ngoMnangagwa mnambona ngani into ezenza kungabe lokuhlaliseka lapha elizweni ngoba uMnangagwa yena ngokwakhe asomuntu nje njengoba siwaleaa impi. So ngokubona kwedalakho esikuzwayo emaphepheni ukuthi uMnangagwa ulosekelo kwabesebutho, ngibona ngani ukuthi abesebutho bangangenela ukuthi kube lokhu ungahlaliseki lapha elizweni, kube nodlakela nokuxabana lapha elizweni.
UMnumzana Sibusiso Chuma uthi eleZimbabwe lizangena ebunzimeni obukhulu nxa lingehluleka ukusebenza ukulungisa udaba lukaMnangagwa.
Ukuxabana phakathi kwabantu beZANU-PF kushiyene lokuxabana phakathi kwabantu beZANU-PF kanye labantu beMDC. Siyazi ukuthi abantu beMDC kabala access ku-amari, siyazi abantu beMDC kabala esekelo phakathi kwamabutho. Ikandawo ntaba kuZANU-PF balakho ukuthi basicine besebenzisa izikhali ekuxabaneni kuxabano zabo njengoba siyazi ukuthi uMnangagwa umuntu olosekelo phakathi kwabezibutho, umuntu olosekelo phakathi kwabalweni benkululeko.
Ukuthukuthela okuphakathi kwelizwe yinto evezwe njalo ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-MGCT uMnumzana Morgan Zwangirai otshele intatheli zindaba South Africa ukuthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kulakho ukuletha ingxabangxoza elizweni. Umgabe yena uveze ukuba sesimeni sokulwa lapho kubikwa ethe uzabopha umnangagwa emetheza amacala okufuna ukumgenqula. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo zilomcabango munye ezifana leZimbabwe Human Rights zisithi okwenzakala kuZANU PF kulakho ukudalela ilizwe inkinga. Zisithi inhlanganiso ezinjengeSADC kumele zihlale ziqaphele umonakalo ongaba khona eZimbabwe. Mele Exito 7 ngiseHarare ngikhipho iPembe.
Abane ababotshwa besetheswa icala lokuhoza umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe enkundleni ye-White City Stadium bamiswe phambi komthethwandaba izolo. Abane laba bathiwa babekhokhelwa umgcinisihlalo wabatsha kobulawayo umnumzana Magura Charumbira obikwa engaziwa ukuthi ungaphi amapholisa emlonda. Abane laba abangabesilisa abathathu lowesifazane oyedwa babikwa baqala ukuhoza unkosikazi Mugabe lapho esithi umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kalacala elenzayo ngokuchaphaza imali yesikhwama seZimdef. Umchuchisi waleli cala walile ukuthi baphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail esithi banako ubaleka elizweni njengalokho okwenziwe ngumkhokheli wabo umnumzana Charumbira. Umqondisi wegatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Mkhuseli Apleni usengezelele isikhathi sabeZimbabwe abafuna ukuthi bangezelelwe isikhathi sokuhlala lokusebenza eSouth Africa phansi kohlelo lwamapermit athiwa wona iZimbabwean Exemption Permit. Umnumzana Apleni utshele abezindaba ePretoria lamhlanje ukuthi lolu hlelo seluzavalwa mhla ka-31 Zibandlela 2018 ukwenzela ukuqeda ukuminyana obesekukhona emahofisini okufaka izicelo zalama permit. UBenedict Ndlapho sipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Uhlelo lokufaka izicelo zamapermit ohlobo lweZimbabwean Exemption Permits ZEP bese lutholise nzima kakhulu izalwane zeZimbabwe. Bese kutholakala izinkulungwane emzileni, kukanti abanye bebelinda ukuthola usizo kusukela liphuma kuze kuyetshaya ihola lejumi ebusuku bebuyele belengise izandla. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jekonia Khulambone uthi inhlupho ezibhekane lalolu hlelo sezibatshiye bese sabele ukuthi ngeke baphumelele.
Mina bathe ngingene ngo-4 kodwa still abaka 2 o'clock abayizolo baqala ukungena bona kula nto ehamba kahle. Yakuzoba nzima ukuthi ngicele futhi kusasa, namhlanje kumele kuphelele lapha namhla. Kusasa ke kuzoba nzima kumina ukuthi ngizothini ke. Ngiyacela futhi, cha ngeke ngikwenze lokho. Akula nto ehamba kahle la.
Le yinto egcizelelwa umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabena.
Bakhona abantu esikhuluma nabo akade bela appointment ka-fast 10 baze basuka lapha ngo-3. So izinto lezi esibona ukuthi kazihambi kuhle esicabanga ukuthi i-director general kumele azazi. Abantu bayadiza ama-security, umuntu okumele owavele wabhukha ngo-9 o'clock uyabuya lapha ngo-6 kumbe obhukhe ngo-2 o'clock uyabuya ngo-9 o'clock afuna ukungena phakathi kodwa isikhathi sakhe singu-2 o'clock.
Kodwa-ke khuluma labezindaba ePretoria lamhlanje umqondisi ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Mkhuseli Apleni uthe ugatsha lwakhe seluthethe amanyathelo okwenqabela lolu hlupho. Umnumzana Apleni uthe lokhu kuminyana bese kubangelwa ukuthi inkampani ye-VFS ibizama ukuqeda lolu hlelo ngesikhathi sabekwayo mhla ka-31 Mpalakazi, kungakho sebengezelele isikhathi sokufakwa kwezicelo saya mhla ka-31 Zibandlela 2018.
Sethu sibona ke ngoku amanani esinawo into yoba hey asizukwazi uba le nto sibanike ithuba elaneleyo. So ke namhlanje ke besicacisa into yoba la nto ka-December siyinyusile iyayivuma ngabani ngoJanuwari. So ithetha ukuthi ngabantu baseZimbabwe uDisemba noJanuwari mabamsebenzisele ubabamba bokwenza as appointment.
wabulela ukuthi uhlelo lokufaka icelo kulenjini beinternet lona luzavalwa ekupheleni kwayinalinyanga bese kusala lolu olokuya emofisini eVFS. Uthini uhlelo luhamba kuhle kakhulu noba kanje lulenhlupho ezibhekane lalo ezigoqela ungahambi kuhle ehlelweni lokufaka lezo celo kulenjini beinternet. Phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezingu-197,941 ezilolungelo lokufaka izicelo zama-ZEP ezingu-169,078 sezifakile izicelo ebulenjini be-internet, kuthi ezingu-135,913 seziphiwe ilanga lokuzoziveza emofisini e-VFS, kanti-ke ezingu-72,612 seziqedile zonke izigaba zokufaka izicelo zokuthola amaphemithi la. Umnumzana Pleni ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingayi emaofisini e-VFS nxa usuku lokuyaziveza lungakafiki ukuze kwenqatshelwe ukuminyana kulezi ndawo. Melestudio 7 Johannesburg kule-South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Asambeni madoda siyovota, sivotele inkumba.
Uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyeZEC siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuvuzo. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukutafara, Edfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, leTsibarasekwa. Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pungu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, eNorth nase South, Mashingo North, South, West le Central, le Mashingo Urban, eMathabeleland North, eLupane East, eCholocho North le South, le Mguza, eMathabeleland South, eMathobo North, Kanyele South, eBubulilima East, Kanyele West, eNkabazwe eMidland, Gokwe South le Central, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, le-East, izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kuwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Lamhlanje ke sihlolisisa ukuqhubeka kokuxokozela lokufuthelana phakathi kwebandla leZANU PF ngemva kokuxotshwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abatshutshisi bemthethwandaba yakwele Panama bathi inkampani enkulu yokwakha yakwele Brazil e-Odebrecht layo iphakathi kwecala lokubhadala izigidi lezigidi zemali zesifumbathiso ebantwaneni owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Ricardo Martinelli ukuze bathole imisebenzi. umongameli Donald Trump wele Melika wenelise ukuqhawulana lo mongameli Vladimir Putin wele owele Russia babingelelana edilini elenziwe ngemva komhlangano wezenotho Asia Pacific Economic Cooperation wenzelwa kule Vietnam, kodwa akabazange bahlale phansi bakhulumisane. AbeZimbabwe abaseBotswana bakhala ngobunzima ababhekane labo nxa befuna ukuthumela imali ekhaya ngesikhathi abakubhizimusi yokuthumela imali phandle kwelizwe besithi bangeke bathembise abathumelayo ukuthi imali yakhona izatholakala khonapho khonapho. Okuninga sikuzweni kuMartin Ngwenya oweStudio 7 eseHaveron kwele Botswana.
Noma nje sezinengi indlela zokuthumela imali eZimbabwe, kulohlupho lokuthi imali iyasilela ekhaya. Lokho sekudale ukuthi abakubhizimusi yokuthumela imali phandle kwele Botswana bethu abangeki bathembise abathumela imali ukuthi izatholakala khonapho khonapho. Abanye abafana lonkosikazi Irene Dube bathi abasakwazi ukuthi benzeni nxa kunje ngoba lokuthumela ngabo malayitha kumbe amabhasi kule ngozi zakhona.
Ya kunzima sibili, kufana lokudlala ufetsha nxa uthumela imali ngenxa yokuthi ezinye isihloko zithi ama-Tuesday Western Union amade kakhulu, kanti nxa ungacabanga ukuphathiswa malayitha lakho kuba likhandela ukutshayayo ngoba balakho ukuyilahla imali.
Umnumzana Dumi Ncube uthi yena kungaze kube njani kasuke athumele ngabantu nje, kungcono asebenzise abamabhizimusi asemthethweni ukuthumela imali.
Ukuthumela imali ekhaya ngabomalayitha it's a bit of a challenge because you never know nxa ezayifikisa khonapha endlini. Okungcono ukuthumeza ama-agencies wona lawo. It's safe ukuthi ungayithumeza imali yangkhona noma bengazibekela ukuyithola juthu ukushota kwemali. Iyabi safe lapho khona mzwana, imali siba khona kumbe itholakala. Abangikhathi manage to withdraw that money.
Kukanti umnumzana Andreas Ndlovu yena uthi uselesikhathi eside esebenzisa amalayitha, njalo abakazi bamphazamise ngokunjalo uzaqhubeka ngendlela ayijwayeleyo.
Hayi mina vele ngisukakatshana ngisebenzisa bona umalayitha ukuthumeza imali konke le mpahla. Ngiyake ngizwa abanye bekhala ngokuthi hayi abathembekanga, into azifikanga, into zilahlekile, mangakube le nkulumo le ngxabano, kodwa hayi mina akule nguso layo ngapho.
Abanye bathi noma nje abanye bakubhizimusi yokuthumela imali ekhaya bengaqiniso ukuthi ingatholakala khonapho khonapho, le yindlela engcono ngoba imali iphuma ingamadola eMelika hathi uhlobo lwama-bond notes olungathakazelelwa liningi. Amanye amankampani afana labo Western Union afaka imbasela kulabo abamukela imali ethunyelwe ivela phandle kwelizwe kuyindlela yokukhanga abathumelayo. Imvuzo yembasela ihlawulwa ngama-bond notes, kodwa iningi alikutshayi ndiva lokhu lithakazelela imizamo le. Ngumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaveron kwele Botswana.
Abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ephathisa abantwana abazintandane labaphuma emolini eziswelayo, abeMap One Foundation babe lomkhosi wokubuthanisa imali edolobheni leSheffield eNgilandi ngomgqibelo odluleyo. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Minyaka yonke ngalesi sikhathi somnyaka, inhlanganiso yeMaphane Foundation iba lomkhosi wokubuthanisa imali yokusiza intandane labantwana abadabuka emolini eziswelayo ezingaphansi kwesandla sayo kwele Zimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso le, uNkosazana Nomsane Kavane, uchasisa ngomsebenzi wabo.
IMaphane Foundation sifundisa abantwana emakhaya eZimbabwe abahlala emaphandleni. Silentandane ezingu-35 esizifundisayo emathebeni North, emathebeni South naseMidlands. Sibabhatalela ifees, sibathengela ama-school uniforms, bese sibathengela nama-stationery nezicathulo nento ezifana namandawo, into ezifana nazonezo.
Bekulabantu abadlula 100 emkhosini lo abeze ukuzoxhasana le nhlanganiso le emdlalweni wayo wokubuthanisa imali. UNkosazana Linda Thebe ngomunye wabakade besemgcimbini lo.
Lapha Maphane Foundation Gala sizosapota usisi wethu Nomsane ngomsebenzi akhuthale ngawo ukuncedisa abantwana basekhaya, intandane ezekhaya, you know, ukuthi konke kubalungele, ukuba prepare i-future yabo ukuthi bekhe.
Omunye njalo obekhona okhulume kulo mcimbi nguThamsanqa kaGwayimoyo. osedume kakhulu ukugona lokuzithokozisa iFacebook ngendaba zakhe zokuthi abantu kabakhane. Okakwayo uhlala eCanada lapho andize wabuya ukuzosekela lo mkhosi.
Ngilapha Chisa ngibuyile lapha e-UK ngisuka khona leCanada ukuthi ngizosupport udadewethu lapho uNomsa nekevana ngento yakhe le yabantwana aba-orphans. Abantwana badizeve ukuthi bahambe esikolweni ngoba bayikusasa yethu. Abantwana wonke kumele athole amabhuku, kumele athole i-uniform yesikolo, kumele athole ukuthi uyaba le-confidence inesikolo la azizwe ngumuntu phakathi kwabanye abantwana. Engazizwe ubuyanga engumntwana omncane, thina sikhona siyi-community. Mbonani kuyi-social responsibility yethu njenge-community ukuthi sibambane, sisekelane, sincedisane, sincedise abantwana. Kuqala ngami laye usisi Nomsa lawe Chisa kunje, sibambene izandla njengomthwakazi, asincedeni abantu bakithi.
Bekuthengiswa okwehlukeneyo emizameni yokubuthanisa imali. Unkosazana Nekavane uthi isifiso sakhe esikhulu nesokubuthanisa imali enela ukuncedisa abantwana abazintandane. Ngakho ke ukhuthaza uZulu ukuthi ancede njalo angamele umkhosi onje kuphela.
IZulu West fundraiser eSheffield sizama ukuhlanganisa imali yokuthi sichethe abantwana laba, sidinga 4,000 a year. Sizamile kodwa imali ayikwananga. Sicela abafuni ukusiza uZulu wonke, siyatholakala kuFacebook Mopane Foundation account, matika account details akhona. Okuwebsite www.mopanefoundation.org. Une donate page ene link ePayPal ne account number. Siyabonga.
Kwena Zimbabwe, akula ukuthi umntwana intandane loba uphuma emulini eswelayo, izikolo ziyabhadalisa ischool fees. Uhulumende weZimbabwe uhlezi njalo nje ethi abantwana bonke kumele bafunde eprimary school. Laloba bengelamali kodwa kwenzakale. Bayaxotha abantwana esikolo nxa bengabhadalanga. Kukhanya kusasa abantwana abanengi imnyama ngendaba zama school fees afunekayo ezikolo. Ngimele Studio 7 eLondon, ngingu Ezra Jesus Banda.
Woza Friday, Woza Friday, lamhlanje sithi thina akubizwa uzwayo kusasa edolobheni le-New York khonapha kwele-Melika lapho umhlabeleli odumileyo oweZimbabwe osehlala eSouth Africa u-Oscar Mdlongwa owaziwa ngelokuthi u-Oskido oncindizela phansi kwenkampani ethiwa yona iKalawa Jazz Me uzakuba legigi lakhe khonapha ke eNew York. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7.
Everybody under the sound of my voice, raise your hands and believe in love. If you believe, I need you to believe in love right now.
IKalawa yindlenkulu, uOskido yingwenya. Usasa uyabe ezwisa ekhonapha eMelika eNew York. Ivela kude lisizwa kwezokuncindezela umculo njalo lalamhla lokhu ihamba phambili emculweni weHouse. Ngilomunye wabaqoqe igigi lakusasa uNdumiso Gobodi. Akusho Ndumiso, kuyabe kuhamba njani kusasa?
Oskido uyafika kusasa uzodlala i-house music yakhe eNew York eklabhu okuthiwa yi-Drome e-East Village. It's been a long time kana ukuthi abuye bese abantu banike bammelele la kusasa futhi eMadiba e-restaurant e-South Africa lena kuyabe ne-meeting greet lapho abantu abangahamba bembona bekhulume naye bethatha ama-pictures.
Uzaphelele eNew York kuphela kumbe uzabhoda ngamadolobha atshiyeneyo khonapha eMelika?
Hhayi, e-America use-New York kuphela. Uqale waye eCanada but uzadlula lapha then abuyele eCanada.
Kuyini uZulu angakukhangelela?
Ah, bengakhangelela izinto eziningi. Ngiyakwazi ukuthi uOskido sidlala waqalisa ukudlala imusic yakhe. Uzadlala yonke into from izinto zakudala lezinto ezintsha. Ngizakuthakathesa le album entsha kule ngoma eziyi-2 ezingatholakala ku-YouTube. Iy'ngoma ezingane ziyahlupha kathesa eGoli.
Come up by chance.
Skaba Fukiva, Skaba Hemisa.
Siyazi nxa kulengwenya eklabhini kumbe kusho kuyabe kulabanye abafana abancane nje abaqala bendlalela ingwenya ngobani ababe bemendlalela osikito
kulo DJ okuthiwa ngu-DJ Vandi udlalela eNew York uye sidlala ukusebenza laye kakhulu then kulomunye i-DJ okuthiwa ngu-DJ Sia laye sesisebenzelaye I think a one and then kulenye intombazana okuthiwa ngu-DJ AQ laye udlalela eNew York then osikito ngaqeda ukudlala kuzaba lomunye umfana okuthiwa ngu-Mr. Sunshine
ukungenwa ngemalini
mngathesa amatiketi atholakala nge-$40 kule Facebook page elamalini konke ukuthi amatiketi atholakale liyapho kudinga u-Oskido kumbe u-Nova Boys and izaphuma and then emnyango kuyabe kuyi-$50
kuphoselwe ukugcina ntuna
ngicela libuye lizosupporta akuzaba yishow elingazake liyibona seke senza ishow enkulu so abantu sendele akujayelekanga liya lizosupporta lizakhwelisa kenokugcwela abantu abaningi abavele ekhaya labalapha abavela zonke indawo silabantu abavele e-Indiana, e-Texas, e-Los Angeles wonke umuntu ubuyile ngicela libuye e-New York lizosupporta lingathola amatikethi ngadinga i-page ye-Novo Boys on Facebook lizathola ama-link amatikethi kumbe lingathola emnyango.
You're standing on a crossroads, which are you choose? Now I can hardly feel what you've been through. Still your tears to me are no taboo. Cause when you cry, it hurts me too.
Mdlongwa nguye ke oyaba ekhona pha eNew York uOskido ke owaziwa ngomculo omnandi kakhulu awucindezela ke kunkampani yakhe ethiwa Kalawa Jazmee. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ingcwethi yezicubungula izombusazwe zithi eleZimbabwe lilakho ukuzithola seliphakathi komumo wokungahlaliseki. Umqondiso wegatsha lwendaba zase-South Africa uthi yena ama-permits asengezelelwe isikhathi. Igama nguChris Gande lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.